Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, Gunyana 12, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chirwere chekorera chinouraya vanhu makumi maviri nemumwe, uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemakumi matanhatu vachibatwa nechirwere ichi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vanoshanyira musha weGlenview muHarare uko kwapfunya chisero chirwere chekorera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti chirwere chekorera chauraya vanhu makumi maviri nemumwe, uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemakumi matanhatu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Vamoyo vati hurumende iri kutora matanha akasiyana-siyana senzira yekupedza chirwere ichi, icho chanetsa mumisha inogara veruzhinji muHarare yakaita seGlenview neBudiriro.
Vari kuramba vachirwara vari kuwanda. Panyaya yekorera vari kuwanda. Saka tinoda kuti tisazosvika pane zvakaitika gore riya ra2008 kwakafa vanhu vanosvika 4,000. Iye zvino patiri pano kwafa vanhu 21 kusvika zuva ranhasi. Saka tiri kuti vanhu vari kurwara vasvike kuma10,000. Tikasatora matanho akasimba tichaputikirwa nenyaya iyi. Saka hatisi kuda kuti nyaya iputike. Saka tatobvumirana semaministri akasiyana kuti tochiita a coordinating team.
Vamoyo vati kunyange hazvo kune dzimwe nzvimbo dzakaitawo seBuyera neMasvingo kwabatwa vanhu nekorera, tsvagiridzo dzavakaita dzinoratidza kuti vanhu ava vakabva muBudiriro nemuGlenview muHarare.
Iye zvino zvechokwadi chirwere kwachiri kubva muGlenview nemuBudiriro.
Vamoyo vati hurumende iri kuendesa mvura yakachena kunzvimbo dzine dambudziko kudzidzisa veruzhinji utsanana pamwe nekubvisa vatengesi vemumigwagwa kuGlenview nekuBudiriro. Vamoyo vati mapurisa eZimbabwe Republic Police ndoo vachange vachibvisa vatengesi mumigwagwa, vachiti mapurisa ekanzuro akatadza kuita izvi.
Saka taona kuti zvinokosha kuti tikontrole tive nemvura yakachena. Saka vachaendeswa mvura yakachena ikoko kunzvimbo idzodzo, yakatotanga kuenda nezuro. Vacharamba vachiendesa mvura yakachena kuitira kuti vana vedu vechikoro variko kunzvimbo idzodzo nevagari venzvimbo idzodzo vawane mvura yakachena. Asi chimwe chaichinetsa inyaya yekuti pane chikafu chinotengeswa nevatinoti mavhenda vatengesa, vanenge vashandisawo mvura inenge ine utachiona.
Vamoyo vabvumawo kuti utachiona hwekorera huriko hauchaurayiki nemishonga yekutanga inonzi pachirungu first line antibiotic drugs. Vatiwo mishonga inodiwa kurapa chirwere ichi inodhura. Kunyange hazvo kune dzimwe nzvimbo kuri kurapwa chirwere ichi kuri kunzi hakuna mishonga yakakwana, vamoyo vati pari zvino vanayo mishonga.
Pane tinoti mabacteria anokozera zvirwere izvi. Pane imwe yawanikwa kuti iyo mukaipa mishonga ipi haifi, haichakwanisi mishonga yatinowanza kushandisa inenge iri common. Asi chakanaka ndechekuti hacho kurapwa kwevarwere vane chirwere chekorera kune kuchishandiswa atinoti ma IV fluids, intravenous fluids, ma fluids, I'm not my drip. Ndio anonyaya kushandiswa iwayo.
Hurumende nechipiri yakatara kolera sedambudziko guru rawira nyika. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende, mapurisa bvazivisawo kuti hapana misangano kana marali achaitwa muguta reHarare zvichitevera dambudziko rekorera. Zimbabwe inogara ichineteka kurwisa dambudziko rezvirwere zvekorera netyphoid nekuda kwemvura isina kuchena inoshandiswa nevagari pamwe nekuputika kwemvura dzetsvina kunyanya kumisha inogara veruzhinji. Pamusangano uyu, kanzuru yatiwo haina zvikwanisiro zvakakwana zvekuti igadzire nechimbi chimbi kunenge kwaputika mvura dzetsvina idzi. Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti hurumende inofanira kuita musoro pamwe chete kuitira kuti igadzirise dambudziko rezvirwere zvemudumbu zvinoputika gore negore. Mugore ra2008 vanhu vanodarika zviuru zvina vakafa nechirwere chekorera. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere chekorera hachifanirwe kunge chichinetsa mukore uno sezvo chichikwanisa kudzivirirwa kuburikidza nekuita utsanana pamwe nekunwa mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vashanyira musha weGlenview muHarare uko kwapfunya chisero chirwere chekorera. Vachamisa vakurudzira hurumende kuti itore matano nekukasika kuitira kuti veruzhinji vasarambe vachirasikirwa neupenyu. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Vachamisa vati vari kushushikana zvikuru nekufa kuri kuramba kuchiita vanhu mushure mekubatwa nechirwere chekorera icho chinonzi chauraya vanhu 21 chete muHarare chete. Vati haisisiri nguva yekuti vanhu vabatwe nezvirwere zvakaita sekorera netyphoid izvo zvinonzi neveutano zviri kubata vanhu vakawanda muguta kunyanya mumisha yeGlenview, Budiriro pamwe neGlenora. Vakurudzirawo masangano ekunzi akaita seUnited Nations kuti abatsire Zimbabwe mukurwisana nekorera.
Hurumende tisusu, pari zvino munoona kuti hurumende kunoku inenge ichitungamirirwa nelocal government. Kwatinova tinotungamirira tisu, tiri kuita zvakawanda zvikuru, asiwo kune central government inofanira kutiusira. Ndo patikuona kuti ipapo pane kunonoka uye pane kakuneta kekukurumidza nekuchimbidza kuvapo. Toda kuonawo ichiuya nemaresources kopita nechimbi chimbi kuitira kuti dambudziko renyika ringe richigadzirwa. Hapangodi kuti ritumwe kumwewo zvichiva nekusarudza, nokuti upenyu hauzi hwebato, upenyu ndehwemunhu wese. Saka tinotarisira kuti pave nekuchimbidza kwekutumwa kwendege kana kutumwa kwemotokari kana kutumwa kwemari kana kutumwa kwezvese zvingabatsira kusanganisira chikafu kana chese chingadikwa nehurumende. Kungoti hatisati yedu tagadzwawo kutinge tichiita basa rakadai, dei tiri sinotovapo takagadzwa semagadzirwo akaitwa zvatikumbopokana asati kupinza zvematongerwo enyika, dei tatopedza kare kunge tava kunoku. Takatoona dambudziko rigadziriswa.
Mukuru anoona nezvekutakurwa kwemarara mukanzuro yeHarare, amai Patricia Mukudu, vakurudzira kuti veruzhinji vasarasire marara pose pose uye kuti vasachengete marara mudzimba. Amai Mukudu vatiwo chimwe chiri kukonzera kupararira kwechirwere chekorera ichi ndechekuti vanhu vanorarama nekutengesa vari kutengesa hove munzvimbo dzisina kushambidzika, izvo zvave kuita kuti vanenge vadya hove idzi vabatirewo chirwere chekorera.
Isusu tiri kuti veruzhinji handiti ngavaende kukanzu riri padhuze nawo vonopuhwa pekutengesera panotenderwa. Muno muGlenview taita dambudziko rekuti vanhu vanonohodha fishi dzavo voya vachitengesera panzvimbo dzisingatenderwa zvisiri pamutemo.
Mumwe mukoti pachipatara cheGlenview Polyclinic Muzvare Chidombizi vati vanhu vazhinji vari kurapwa pachipatara chavo vari kupiwa mishonga kunyange hazvo vamwe vevanhu ava vasiri kubvumwa nemishonga. Vakurudzira vanhu vanenge varwara kuti vamhanyire kuchipatara nekukasika kuti vasarasikirwe neupenyu.
Tikange paine mishonga kunekune vanenge vanyorerwa mishonga tinenge tichivapa mishonga dzachona, kana vari vanhu vakuru tichivapa mapirizi, kana vari vana tichivapa citro suspension.
Zvichakadai, mumwe mugari wemuGlenview vaAlec Muzekenyi vati chirwere chekorera charamba chakapfunya chisero munzvimbo iyi sezvo kanzuru isiri kugadzirisa pombi dzinotakura tsvina kana kuti masuweji paine nguva. VaMuzekenyi vati havachaziva zvokuita sezvo vachiti imba yavo pamwe nedzimwe dzakavakomberedza dzakajenga masuweji.
Mvura yari kuita idzi pakakolapsa here? Pane mapipe akakolapsa kusero, saka main wire yacho vanga vakaisa pamba instead yekuti vaise kurodhu. So that's why like main wire wavo hamini twakazivi vakanga vakamaisa sei pekutanga, saka masuweji acho ese anenge achingowandira mumba imomo.
Mumwe mugari wemuGlenview makare amai Letwin Nyamayaro avo vane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muGlenview makare vari kukurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro zvose munzvimbo yavanogara vachiti vave kutyira kuti vana vakawanda vachafa mushure mekutapurirana chirwere chekorera pamwe netyphoid.
Zvikoro zvese ngazvivhagwe pari zvino nekuti hapana kana chakachena muzvikoro macho. Vana vari kumwa mvura, vari kumwa mvura dzemumatoilets. Vabereki tinenge tisiko, maticheza hakwanisi kumonita vana ivavo kana vari mumaclasses.
Meya wechitungwiza vaGift tichaona tsverere vaudza vatori venhau kuti mudhorobha mavo chirwere chekorera chapindawo uye vari kufungidzira kuti vanhu gumi nevaviri vari kurwara nechirwere ichi asi vaviri chete ndivo vari kunyatsozivikanwa kuti vane chirwere ichi. Mukuru wesangano revagari vemuchitungwiza rechitungwiza and Manyame Residents Association vaMavela Skumalo vanoti dambudziko remvura mudhorobha ravo ndiro ringave riri kukonzera chirwere chekorera ichi. VaKumalo vari kukurudzirawo kuti vanorarama nekutengesa vatengesere munzvimbo dzine zvimbuzi uye zvine mvura.
Naizvozvi izvi hakuna mvura mumatepu edu, marara haasi kutakurwa panguva dzakafanira. Zvakarewo kuno kunana St Mary's tichiri kuwanawo kuputika kwemasuweji, saka ndozvinhu zvatiri kutanga kukurudzirawo kanzuru yedu kuti igadzirise. Macommunities ngaawane mvura yematepu yakachena kwenguva dziri dzose, marara ngaatakurwe nguva dziripo, zvakarewo masuwa anenge abesta ngaagadzirwewo nekukasika.
Chirwere chekorera chakambouraya vanhu vanodarika zviuru zvina munyika makore mashoma apfuura uye bazi rezveutano riri kukurudzira vanhu kuti vachengetedze utsanana pose pavari kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mukuru muofisi yemutungamiri weBelarus vaVictor Shaiman vanoti mutungamiri wenyika yavo vaAlexander Lukashenko vari kukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vashanyire nyika yavo. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa navaShaiman navaMnangagwa nezuro muHarare. Belarus neZimbabwe dzine zvibvumirano zveupfumi kubva kumazuva eutungamiriri wavaRobert Mugabe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimiririra vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo mafungiro avo.
Munoda kuti inini munge muri ini munokohwa pakuru, saka inotoona sokuti idzi nzira dzokuti vatungamiri vedu vangowanawo vamwe vanhu vava vanongoitawo mabhizinesi atingatozombozivi zvinofamba sei. Saka ngakuite kudyidzana nenyika dzatinoziva kuti dzine masimbiro atinoti isusu muchirungu comparative advantage. Haikuna kuti ukabvunza munhu kuti Belarus, not even kucollege ukaenda kuyunivhesiti kozvino, so ukabvunza student asiri wegeographer isu kuti Belarus hazi chiri kupi, saka hazvitibatsiri izvozvo, hapana zvinobatsira.
Saka ihwo ukama hweBelarus neZimbabwe hwakakosherei kumhuri yeZimbabwe?
Ndozvandanichireva kuti nini, ukaona tumwe tunyika twatisingazivi kuti tichingotaurwa taura, pane ivo vatunyika kwacho pane zvavari kukohwa kwatiri, nekuti zveshuwa kana tichida kuti tisimudzire varimi vedu zviri nani kuti toenda kunyika dzavana France kwatinonotora mapati eRenault kana kuti kuAmerica kunoona John Deere tichitoassembla munomu vanhu vachitopiwa mabasa. Zvino kana tichizoudza kutyidzana nenyika isikatombozikamwi, handifungi nokuti hapana chati tachinja. Hatisi takawanda michina yakawanda ima kombaini haviesta matarakita kubwa ku Brazil na nasi tungota wala nezijara.
Hito nyika zakaita sana Belarusi zimu kujidza na kwazo ne Zimbabwe. Zuru kuendesa kumberi ere donzo ore mtungamiru wenyika re Zimbabwe is open for business.
Singango siko sino kutakati zivari satra buda. Kuti sevano wakatanga woku utawaneza zo mwezia mishoma ya darika. Azita zara tiza kuti kuchikita na kwa chono kuhurika kwe business, kwe kuno the open for business, pane zinobatia.
Avo vanga vari muongorori weze matongeru wenyika, vari Joyce Ngwenya, vachitaura, vari Parunare, vari Muharare.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vari kukoka mabishop makuru pasi rose kuti auye kumusangano uchaitwa muna kukadzi gore rinouya kuitira kuti vazeye huipi huri kuitwa kune vechidiki pamwe nekuvharidzirwa kuri kuitwa uori uhu nevakuru vakuru vechechi iyi pasi rose. Vakuru vakuru ve Catholic Church vachasangana na Pope Francis kubva musi wakukadzi 21 kusvika musi wakukadzi 24. Bazi rezveutano muDemocratic Republic of Congo pamwe neWorld Health Organization vari kuwedzera mabasa avo mukurwisa chirwere cheEbola muguta reButembo, uko kune vanhu vanosvika makumi masere nevashanu vanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi. Sweden nasi yaparura chirongwa chema milioni matanhatu nezuru mazana mashanu zvemadhora. Mari iyi ichashandiswa kubatsira makambani madiki kuwanisa vanhu vekumaruwa mhando dzemoto dzakaita semagetsi anobva kuzuva kuti vakwanise kusimudzira mabasa avo. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi muHarare, mukuru weSwedish International Development Agency muZimbabwe, Amai Mette Sunagren, vati vari kutsigira chirongwa ichi mushure mokuona kuti vanhu vakawanda munyika havana magetsi uye vanoshandisa parafini huni nedzimwe mhando dzemoto dzinosvibisa mamiriro ekunze. Vati chirongwa ichi chichaita kuti vanhu ava vakwanise kushandisa mhando dzemoto dzakachena dzakaita sezuva nezvimwe, izvo vati hazvikanganisi mamiriro ekunze. Vati wakushanza magetsi anobva muzuva kunobatsirawo vana vechikoro kuverenga usiku pamwe nevanhu zvavo kuita mamwe mabasa avo ebudiriro vachishandisa magetsi ane mutengo uri pasi. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvemhando dzemoto dzisingasvibise pamwe nekuchengetedzwa kwadzo vaBarnabas Mangwende vati wechirongwa ichi chakanaka chose sezvo chiri kuuya apo hurumende iri kutokurudzira vanhu kushandisa mhando dzemoto dzisingasvibise mamiriro ekunze. Vatiwo hurumende ichatsigira makambani anowanisa vanhu vekumaruwa mhando dzemoto dzakadaro sachigaro weRenewal Energy Association of Zimbabwe kana kuti RIAS vaIsaya Nyakusendwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chaparurwa nhasi.
Vari kuda kutibatsira kuti tinge tichiwana mari isina mutengo right kuti inge ichikwanisa kuti mabhizimisi edu aite zvinhu zvinoita kuti vanhu vakumaruwa vawane zvinhu zvinenge zvine atinoti pachirungu mawarandi zvinenge zvine vanhu vanokwanisa kuti kana chafa vange vachigadzira.
Vati chirongwa ichi chichabatsira vanhu vekumaruwa sezvo vanenge vave kukwanisa kuita mabasa akawanda ebudiriro.
Ichabatsira mabhizinimisi emuno muZimbabwe kuti akwanise kuti atengesere vazhinji vedu veZimbabwe vari mumaruwa zvinhu zvakaita zvinoita kuti vava nechiedza zvinhu zvinokwanisa kuti vakwanise wana pundutso zvakafanana nemapump kurima kuita mairrigations zvinhu zvakafanana nekuti vange vachiita chirongwa chekuti vange vachiita zvinhu zvinopindutsa upenyu hwavo.
Vamwe vafarira chirongwa ichi mukuru wekambani yeOxygen Energy vasimbarashe muriro avo vaudza Studio 7 kuti chinoita kuti vawane mari zvisinganetse sekumabhanga.
Saka this is actually very timely because from our experience usatoenda kumabhanga kunokumira mari so you have to ask, you have a detailed feasibility, who's going to do your contracts, do you have the money to inject as equity.
Chirongwa ichi chinodaidzwa kuti Renewable Energy Adaptation to Climate Sub-Saharan Africa chiri kuitwa pasi pesangano reAfrican Enterprise Challenge Fund. Chirongwa ichi chakatoparurwa kuBurkina Faso, chichaparurwa kuMozambique svondo rinouya, uye chichaitwawo kuEthiopia, Kenya, Malawi, Liberia, Mali, Sudan neSomalia. Pachashandiswa mamiriyoni makumi matanhatu nematatu emadhora munyika pfumbamwe idzi. Kambani inoda mari pasi pechirongwa ichi inofanira kunge ichiita mabasa ekuwanisa vanhu vekumaruwa magetsi anobva muzuva kana kugadzira zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vekumaruwa zvisingasvibise kana kuvhiringa mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Masangano maviri emuAmerica anoti reInternational Republican Institute nereNational Democratic Institute ayo akangorora sarudzo dzemuZimbabwe aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti Zimbabwe haisati yagadzira waro wekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Nekuda kweizvi masangano aya anoti remangwana renyaya yeutongo wejekerere munyika harina kujeka uye nyika dzekunze dzinofanira kuramba dzakaisa maziso adzo paZimbabwe kuitira kuona kuti zvido zvevanhu zvekuita sarudzo dzakachena zvazadzisikiswa. Masangano maviri aya akatuma chimwe chikwata kuZimbabwe pakapera sarudzo change chiri munyika kubva musi wa4 Gunyana kusvika musi wa8 Gunyana. Chikwata ichi chaitungamirirwa nevaive vanyori muhurumende yeAmerica vanotarisa nezveAfrica kana kuti US Assistant Secretaries of State for African Affairs vaJohnny Carson naMai Constance Newman vaimbovawo mushandi mukuru mubazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Masangano aya anoti kunyangwe hazvo sarudzo dzakaitwa murunyararo pane zvimwe zvaiitwa kusanganisira kusava nechivimbo neZimbabwe Electoral Commission, kupindira musarudzo kwemadzishe, kurerekera divi rimwe chete kwenhepfenuro nemapepanhau ehurumende, kushandisa zvekudya kutsvaka mavhoti nezvimwe. Nyaya yemauto yekupfura vanhu uye kusungwa-sungwa kuri kuitwa nhengo dzeMDC Alliance pakapera sarudzo kuri kushorwa zvikuru neIRI neNDI. Masangano aya anoti zvakawanda zvinoda kugadziriswa kusanganisira kuvandudza ZEC, kugadzira waro wekuti madzimai apindewo mune zvematongerwo enyika asingatyi. Matare anoti ave akasunungukawo achitema asina divi raakarerekera, uye mauto asapindira munyaya dzezvematongerwo enyika uye munyaya dzezveupfumi. Masangano aya ati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti vaumbe nyika yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoey Mabhenge kuti tinzwewo mafungiro avo.
Manzwisira andiri kuita nyaya dzavari kubuditsa pachena ndizvo chaizvo zviri kuitika muZimbabwe. Dambudziko guru ratinaro vaZulu kutanga nekutanga idambudziko rekuti yatingati electoral system yedu muno muZimbabwe yakanyanya pachirungu yayatinoti winner takes all, kana kuti zero sum game. Naizvozvo zvinoita kuti pese panoitwa sarudzo nyika isare yakapatsanuka pane kunge yakabatana, nenhau yekuti uyo ane zvenge achinzi ndiye hawina anobva atora masimba obva atanga kumhanya nemasimba yayo nechitanda icho chokuitira sekuita sekuti iye nevanhu vanomutsigira ndo vega vari munyika. Mukatarisa maitikiro akaita sarudzo nekuzenge kuchendwa kumatare kuconstitutional court nemafungiro anoitawo vamwe mafambisirwo akaitwa nyaya neconstitutional court, tikatarisa zvakare nezvainge zvagara zvitobuda kunyanyanya pasarudzo dzemutungamiri wenyika apo taiona ZEC ichichinja chinja ichisandura sandura manhamba kana mafiga avaiti vamunangagwa vanga vahwina nawo, izvozvo zvinopa chimiro chisina kunyatsotwasuka nekuti nyaya dzesarudzo kunyanya kana muchiti munhu anohwina anofanira kuita 50% nevhoti rimwe chete kupfuura 50%, unofanira kutova pachirungu yatinoti accurate.
Asi izvi zvingakwanise kugadziriswa here pasati paitwa sarudzo dzinotevera?
Handi system inoita sarudzo yedu, asi kuti vanhu pave nedambudziko. Vamwe vanenge vaone chokwadi nekuti nyangwe mukaita mushina wakanaka sei, nyangwe ukaita bhazi rakanaka sei, bhazi rakanaka rine mazhira akaisvonaka sei, kana mutyairi waro achinga ari munhu wekuti akaribata kudai akariti hatu pachinhambo chekurinangisa muzhira anorinangisa mudondo, bhazi iroro harina zvaringabatsira. Saka ndinoona kwekuti vanhu vasvika panguva yekuti dai vanhu vambotererwo pambonzi, asi vabati vematomu vamwe vanenge vachinzi vanhu havasina vimbo navo mune zvezeki kusingamboitiki vanhu kusingambovandudzwi zvinhu kuyakuya kunogona kunge ndo kwavaone nyaya.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoey Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Katerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinotarisa dambudziko rechirwere chekorera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zama, Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chirwere chekorera chinouraya vanhu makumi maviri nemumwe uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemakumi matanhatu vachibatwa nechirwere ichi. Mutungamiri weMDC vachamisa vanoshanyira musha weGlenview muHarare uko kwapunya chisero chirwere chekorera. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 12 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5. So
namusha inani selifike kuchumi nani.
But our numbers are still
small
as compared to where the attack started, which is
kusicho ukuba liyaqansa inani lakhona.
Umkhuhlane wesihudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye i-21 eHarare. Inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 zifunyenwe zilalo umkhuhlane.
Itanka namhlanje elingenile esikoleni liqedisa itanka, amanzi aphume ayafuneka. Itanka ingakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlalile fuel amanzi atholakale. Khale sibe vote on kwesi 4 days esipiscop not akulapha.
Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthaze amakansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo zamabhuku abangenelisanga ukwabala ohlobo lweBraille. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umkhuhlane wesihudo sekholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 bafunyenwe belo mkhuhlane lo selokhu uqhamukileyo uqalele eGlenview lePutiriro eHarare. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo emhlanganweni lentathelo ezindaba owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe ngemva kokubunjwa kwekomidi yengatsha ezosebenzisana ukulwisana lodubo lwekholera eye-interministerial committee.
We will not declare national disaster at this stage, you know, since we are certain that it's still localized from Harare.
Singake sathi thina lolu sekuludubo lelizwe lonke njengoba sileqiniso lokubana lokho ukundawo zinye lapho waqhamukela khona emizini weHarare. Kungakho kumele silukhangele loludubo njengoluseHarare okwakhathesi. Yikho obekucetshiswana ngakho njalo sizolandela okuchiwo ngumthetho ukwenza lo.
Abezempila kahle bathi lanxa udubo lwekholera selusabalale lwaya kwezinye indawo zelizwe benza yonke imizamo ukulwisana lalo lungaze lwafika kusibanga ilizwe langena kilo ngomnyaka ka-2008. Seluchaphele lasechithungwiza lapho okutholakale abalichumi lambili abacatshangelwa ukuba balekholera. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle lokulondolozwa kwemvelo ngaphansi kukamasipala wechithungwiza uDr. Tondirai Kasu uthi baqale ukunanzelela ukuba selukhona lolu dubo kusukela ngolwesihlanu olodlule.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5, so the numbers are
increasing,
but our numbers are still very small
as compared to where the attack started, which is
still
very small.
kodwa amanani ethu lokho ephansi nxa sesiqathanisa lokwenzakala eHarare lapho oqale khona ukuqhamuka lomkhuhlane.
UDr. Kasuthi kungalesi sizathu ke sebesungule indawo lapho abahlaselwe yilo mkhuhlane okumele baye kwelatshwa khona ethiwa yiCholera Treatment Center eklinika yeSt. Mary's kusukela besizwa ukuba seluchaphele emangweni wabo. Kodwa umqondisi enhlanganisweni yezakhamizi yeChitungwiza and Manyame Residents Association, umnumzana Marvelous Khumalo, uthi inkinga yiziphathamandla ezingafundiyo ukulungisisa lolu dubo oselule minyaka luvuka kokuphela.
Kodwa thina siyakwazi ukuthi ama-problems alapha yikuthi kakula manzi kumathephethu, njalo amasuwa ayabhesta lapha eChitungwiza, ingcekeza njalo kayithwalwa esikhathini. Konke lokhu yikho kusuke kwase kuyenza ukuthi kube lo dubo lolo.
UKhumalo usola njalo inkulumo yeziphathamandla kumunisipala weChitungwiza eziqhubeka zigezela oweHarare umlando wokubangela lolu dubo endaweni yokulungisisa inkinga uZulu abhekane lazo.
Bona bengakezeli isitho Harare, kabaqale labo babone ukuthi ama conditions lawo ayenza ukuthi ikholela iqalise ngakho yini na emzini wabo lapha. Kundaba ingekho eriwa kagula enothoni kagula, kodwa bonke lawa ngama towns ayinteractor yevili lesitho Harare.
Abaphila ngokuthengisa endaweni yamavinkili akochigovanyika shopping center eSt. Mary's bathi lanxa beyizwisisa ingozi ekhona akukho abangakwenza ngoba bephila ngokuthengisa ukudla kule ndawo. Omunye walaba bantu kungunkosazana Lethi Gumbo oveze ukukhathazeka kakhulu ngodubo lwesihudo sekholera.
Sisesaba ukuthi ingasibamba vele iyabiproblem yabi nkulu. Siyasabela amakhastoma ethu futhi lapho ukuthi engadla. Awukwazi ukuthi uzaba njani, uzavula, uzenza njani. Ngokunkhulana kona vele kawuchiye umuntu ngausuqalisile, hayi kulodubo. Ngokufika ukuthi vele singenzani, kodwa siyazidinga impilo, kodwa kunzima.
Ukhala ngokuswelakala kwamanzi emzini weChitungwiza kakhulu lapho asebenzela khona.
Ngathi ngapha thina siyenzisa amanzi evele emgodini, kodwa amanzi angikhona siyasifuna i-treatment vele ukuthi abe ngcono kuthi nathini kwabantu. Hayi isithwala sethu sifuna ungathi si-right, angazi kukhona okungenzeka, uyabungakazi ukuthi vele ungahamba njani.
Umkamongameli unkosikazi Auxilium Nangagwa wethekelele lezo ndawo lapho okulabagulayo abahlaselwe yisihudo sekholera emzini yeGlenview leBudiriro. Ngaphambilini umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa laye wethekelele endaweni eqalele khona lolu dubo lwesihudo sekholera. Isakhamuzi seGlenview unkosikazi Saneliso Dube uveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo abakiso.
Sikhuluma ngendawo yekholera ukuthi abalungisise amasuweji, balungisi besinike amanzi, amanzi aklini, lezikole zikufuze zivalwe, abantwana ikholera iqala iphele kuze abantwana bengabi ngabantwana abazabe benikani ikholera esikolo. Ukudla ababekudla beswela amanzi. Konke lokhu siyakucela ukuthi abantu bekhanzulu labantu begovernment besincedise khona lapho.
Amapholisa azise uZulu weHarare ukuba bakubone kufanele ukuke bamise ukuqhutshwa kwemihlangano yonke uZulu afisa kuyenza ngalesi sikhathi sekuqhamuke udubo lwesihudo sekholera edolobheni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumenzi isigama.
Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo lamabhuku. Olamabhuku abangenelisa ukwabala awohlobo lweBraille endaweni ezinjengezikolo, emakolitshini amakhulu, ama-university, laseziphaleni zamabhuku zama-library. Intatheli zindaba yethu uMakpeter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume embuthwaneni owenzelwe eHarare City Library wokunanza ilanga lomsebenzi wokukhuthaza ukuthuthukiswa kwezemfundo emhlabeni jikelele ele-International Literacy Day. Izifundi eziningi zikhala ngokuthi ukusilela kwamabhuku ikakhulu ohlobo lweBraille kuphazamisa izifundo zazo, njalo zicina zicela ke abanye abalozwelo ukuthi bababalele amabhuku ezifundo abazenzayo zama-textbook. UDarlington Nkomazana Okuba izifundo zomthetho ekolishini elikhulu leyunivesithi yeZimbabwe uthi balodubo njengezifundi ezingaboniyo. Sikhuluma kanje kulolu daba.
Like in a scat place as Usovates. The main machine to umchina wetu twa imboza the wafa. So it's called si locus amugosa mutisi ulungi seuda. Yeah, my challenges are locus manang it. Then I'm a paper on posters funa mapu ugubambe pre ubesves balangan. Ama pugo na lauka wako. Sakate siphila ngama soft copies then siyasiphala kuma computers but amanye amabhuku abengekho kuma soft copies.
Unkosikazi Ratizo Mutshayiri osebenzela iBulawayo Public Library ngomunye wabaphila lobugoga bokungaboni. Njalo uthi lolu dubo lokusilelwa kwamabhuku ludubo sibili olukhulu hatshi eHarare kuphela.
Lathi sihlangana lalolu dubo lona lelo lokuthi izinto esizifuna ezifunakalayo kobulawo ezinki i-braille equipment asilayo, even ama-braille paper. Even if umuntu engabuya walk in efuna even a single braille book, it's difficult ukuthi simnike ahambe layo. Siyabe sisimcela ukuthi hayi balela la ukuthi uhambe lalo akwenzi, like ukuthi khathesi even ukuthi i-new curriculum siyenelise ukuthi sibe lama-braille books ahambelana le new curriculum. Kuyahlupha, I think we've got ama 1, 2, 3, 4.
Umnumzana Masimba Kuchera laye ongaboniyo utshele lumhlangano ukuthi eleZimbabwe limele lilandele umthetho we-Marrakesh protocol.
Nxa sikhangele imithetho eyaphandle kwelizwe ulama steps amabili okumele ilizwe lethu lilandele. Owaqala ulento ethiwa yi-ratification, kwaze ukuba le step esesibili ethiwa yi-domestication. Umthetho lo umele ube ngumthetho waseZimbabwe ukuthi usebenze lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo eDorothy Duncan Brady Library yazise ukuba ilakho ukuphathisa kulezi nhlupho nxa ingatholiswa usekelo lwemali ngoba iseke yadinda amabhuku aweBrady edlula inkulungwane ezintathu 3200 ezifundo ezeprimary yadinda njalo lesekelo sombuso esitsha amagwaliba azinkulungwane ezimbili 2000. eleZimbabwe laloba igama lisekela umthetho oweMarrakesh Treaty ngombimbitho lonyaka, kodwa lokhu ungakabi umthetho olandelwayo ke elizweni. Idolobha leHarare elileziphadla zokugcinelwa amabhuku ezamalayibrari ezilijumi lazise lumhlangano ukuthi lizathatha wonke amanyathelo ukuthi libe namabhuku lemitshina ehambelana labaphila lobugoga kuleli dolobha, ikakhulu abangaboniyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukusenjalo, abesifazana bedolobheni leGwanda sebekhuthaze amakansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lokho kuvele emhlanganweni wabomama lamakansila obuqoqwe yinhlanganiso ye-Women in Leadership Development, iWILD. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eGwanda.
Abesifazana abangenele umhlangano ngomvulo bebesuka emawadini wonke wedolobho leGwanda njalo bavumelene ukuthi udubo lomqoka okumele luqale ukukhangelwa ngamakansila asanda kukhethwa ludubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lobanje itanki elikhangelelwe ukuthi luqede udubo lwamanzi seliphelile ukwakhiwa, impompi zamanzi kazikafakwa, kungenani lokuthi sekugejiwe lapho lezo mpompi okumele ziyendlalo khona. Unkosazana Duduzile Masilela, isakhamuzi se-Spice Kop North, uthi kuyadingakala ukuthi udubo lokuswelakala kwamanzi lulungisiswe ngesiphangephange, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo se-cholera.
Itanka nasalimile, elingenile esikole liqedisa itanka, amanzi aphume ayafuneka. Ama itanki ngakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlale le fuel amanzi atholakale. Khale sibevote almost 4 days e-Spice Kop North akulamanzi. Siyawacela amanzi bakithi.
Unkosazana Nomsavela uthi kuyadingakala ukuthi ikansile yedolobho leGwanda iqakathekise ukuhlanzeka ngokuthwala izibi ukuze kuvikelwe imikhuhlane.
Izibi sinazele ukuthi ward 4 sokungayiyidamsite, idoti yonke itholakala kuward 4. Nxa sihamba sizasithunzi sibonala njengabantu edotini vetha imakethi ayilatoilet, bahamba etoilet e-old location.
kodwa babhadalisa abantu everyday ukuthengisela khona phana. So sicela ukuthi i-health department singazisibophi zibathi weziyilanda, sicela ukuthi bayenze umsebenzi wabo bangasebenzi etown kuphela le mali okuthiibangene.
Abanye omama bakhale ngokuswelakala kwemithi ekliniki yekhansili, imigwaqo emibi kanye lokusilela kwezikolo lezitanda zokwakhela izindlu. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eyokwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi kuyadingakala ukuthi kube lokusebenzelana ndawonye ukuze idolobho leGwanda lithuthuke.
As a new display station, let us work together. We have tried the austerity. We have tried the austerity. The politics is not is cut as name. But it is our chawunda. Let's support our council. Let's see them. We are in it. We are so much to work. So we are so good. Our council is so
good. Wild. Unkosazana Thubelihle Mafu uthi bazaqhubekela phambili behlanganisa umama lamakhansila ukuze indubo ezikhona zilungisiswe. Umafu ukhuthaze umama ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe.
And lathi siyathaba ukuthi namhlanje kulo mama ukhansila phakathi kwenu manje bekuyi-gentleman club. Kodwa sokutshintshile. I hope ukuthi in the next 5 years sabe sithi there are 4 more women abazojoyina umama unephanti. So yi-challenge kithi bomama. Umgoqo liyani kade kuthiwa umama bakwanisa. Sesibonile omama bayakwanisa anti.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale ongenela umhlangano lwamakhansila akhe wonke uthi bazakhangela zonke indubo ezethulweyo njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzelane lamakhansila.
Sifunda kusasa kube indaba kakhansila, kumele kube indaba yethu. Even that what we have kungani ngahlala la khansila kawathi kumusha lithi ndoda sifuna ukuplana lokhu lalokhu 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 liyalolongo limaka limejana lindawonye la nazo ufika ukucelele zathi lokhwana sikuzamile, lokhwana kusehlule, lokhwana siyakulungisa ngomnyaka ozayo. Ngoba ukhansela ngaba ngapha amarizini zabe ngapha ayisiyo i-administration ekhansil esiyikhangeleyo.
Buse njalo umasipala wedolobho leGwanda esebenzelana labohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA bazaqhuba uhlelo lokudobha ingcekeza ngolwesihlanu edolobheni leGwanda njalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi ziphatheke kulolu hlelo ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lowesihudo sekholera wona osubulele abantu abangamathumi amabili lanye. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Nyuwe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
ELeSweden selisungule isikhwama esezigidi eziyisithupha lamakhulu amahlanu amadola i-$6.5 million esokuncedisa amankampani eZimbabwe ukuthi athuthukise inhlelo zamandla amagetsi emaphandleni. Ukuvulwa lolu hlelo ngokusemthethweni eHarare namuhla, isiphathamandla senkampani yeSwedish International Development Authority eseZimbabwe, unkosikazi Mate Senegren, uthe ilizwe lakhe lusungule lolu hlelo ngoba kusobala ukuthi iningi labantu emaphandleni lisebenzisa amafutha eparafini lokunye okuphikisana lokulondolozwa kwemvelo. Lokho kwenzakala kulesiphathamandla esivela kwele Belarus elizweni, umnumzana Victor Sheyman, yena usenxuse umongameli Mnangagwa elizweni lakhe. Amazwe lawo mabili aphathisana kunhlelo ezivalisa ezokulima ezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lezamandla amagesi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thamani Ncube owayengukhansila wemadlambuzi ePlumtree.
Amagesi emaphandleni ngawo hamba hamba uzabona amapholu amagesi uphinde ubone lentambo zakhona ukuthi khona zikhona. Kwezinye indawo futhi ubone lama transformer ukuthi khona akhona. Kodwa lapha abe echunywe khona kusezikolo ikakhulu kumbe ema business center kumbe ema ezinkambeni zamapholisa nakwamanye ama clinic. Kodwa izakhamizi hayi into okuthiwa ngamagesi kusala iphupho kuzo. Ngingazama ukunanzelela ukuthi khona kanti yindaba kukhanya amagesi izakhamizi zingafinyeleli. Ngathola ukuthi khona intengo yakhona hayi umuntu makhaza kangeza ke ayifinyelela. Kanti kakhulu lalapha akhona kona lapha esembali sekhona ezikolo la ngaphi ngaphi. Abuya mhlawumbe usuku olulodwa phakathi kweviki abantu selecina besebenzisa ezinye indlela ezingasizo magetsi.
Dawana ke anjengabo solar energy lamanye.
I-solar energy ingani i-installation singathi ukufakwa kwakhona ukuthi uzube layo iyadula. Sizofuna ukuthi khona uthi solarize. Uzathola ukuthi khona hayi intengo yakhona ayifinyeleleki ngoba abanye ukuze umuzi wakhe indlu eyodwa ibe electrified sikhuluma ngabo almost about 10,000 rand ukuthi khona umuntu aze enelise ukuba ne-basic lokuze solar system emzini wakhe epheleleyo.
Ungathi imizamo le eyenziwa nguhulumende lamanye amazwe ingaletha umahluko.
Indlela zokusebenzisa ezingangcolisi umkhathi. Imbono ngani kalo kumele kusetshenziswe iprincipe kakhulu yokusubsidiza ukuthi khona mhlawumbe asubsidize i-equipment uhulumende eyabe ingenelana namagesi. Ngoba ungananzela kathesi a simple solar battery oyabo ungalisebenzisa phose maybe 3 to 3.5 years lingazange likunike uhlupho. It's going for almost about $20 to $150. Emuntwini makhaza khona lokho vele eswele impuphu isithandekile akulula ukuthi khona sacrifice that much. Kanti ama solar panels they are almost going amakhulu la ama 200 to 300 watts. They are going for almost about 5 to 6,000 rand, which is almost about $500 or $600. Kanti ke kuzaba nzima ukuthuthukisa umntwana wemaphandleni ukuthi khona ntambama laye azibone ebala kumbe azibone laye exhumana nomunye lomhlaba wonke singathi kuma television sets kumbe ngapasithole laye elingana nabanye abantwana abasemazweni athuthukileyo. Kuseza sithatha isikhathi. Intshisekelo yami ukuthi khona mbona uhulumende ezama ukusubsidize ukwenzela ukuthi khona impahla le yama esola ingabi impahla edula kakhulu.
Lo ngumnumzana Thamani Ncube owayengukhansila wemadlambuzi sixoxelaye ekhona le ePlumtree. Ulife Talk namhla kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala emazweni ole Diaspora Forum. Sithatha imizamo eyenziwa ngabasemazweni ukubuthanisa imali yokunceda ukulwisana lodubo lokuqhamuka kwamkhuhlane wekholera eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Uthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla eziqondisa inhlangothi ezihlenga uZulu ngesikhathi zengozi zikhuthaza izigidi lezigidi zabantu abasemhlubulweni wangezansi ngokuya ngempumalanga kweMelika ukuthi zilungiselele ingozi engalethwa yisavunguzane sezulu leHurricane Florence. UHurricane Florence ukhangelelwe ukufika emhlubulweni le ekupheleni kwayona le iviki evelela elwandle lweAtlantic Ocean. Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 ukhuluma lomnumzana Raf Mthombeni osele minyaka elichumi lanhlanu ehlala khonapha kwele Melika.
Lapha sengathi kanje kubalwa njani. Ngathi ngifike lapha 2002 kuze fika khathesi.
Kuminyaka yonke yona le osuyihlezi lapha eMelika, ubona njani umumo wakhona nxa uqathanisa lo ekhaya?
Umumo wakhona kwehlukene kakhulu ukubona kwami ngoba ekhaya izinto zangkhona eziningi ukukhayela kuphela ngathi kuyakuhlupheka ukuhamba kwakhona, ukudla kwakhona, ukuhlala kwakhona, ukuthini kwakhona, hayi kukhayela fowethu akuhambelanje. Ngeza ke ngiqathanisa lapha kuphambili kakhulu.
Ngokubona kwakho uzaphindela yini ekhaya ngemva kwesikhatshana?
Hayi vele ngilungisa kakhulu ukuphindela ekhaya, ngoba mina ngithi ngifike lapha mvele sengingukhulu, sengiyindoda endala. Akulanto engimangalisayo ukubona yona le development engiyibona lapha, kuyangikhulisa ukuthi ngibuyele ekhaya.
Manje imuli ke uyahamba laye?
Hayi abantwana, ngithi abantwana sebengaba lapha, mbona ukuthi bangawuvuma lokhu ubuyele ekhaya. Kodwa ke mina ke lo nkosikazi wami, hayi asiboni ukuthi singa-retire lapho. Sibona ngathi kungaba kuhle nxa sise emzini wethu nje khona laphana ekhaya, ngoba ekhaya kusekhaya. Ekhaya lobo ungaze uhambe uyehlala emazweni awuzwa ukuthi ungaphi, kumele uzwa ukuthi ungaphi nxa usekhaya.
Abantwana ke ubona ngani bazaphenduka yini ekhaya komunye umnyaka benze njengawe ukuthi nxa sebefuna uku-retire ba-retire ekhaya?
Hayi abantwana kangiboni, ngoba ngithi bona lokhu mina engikuzwayo bona kabakuzwa, ngoba bona bafike lapha, bakhulela lapha, sebethatha lapha, sebehlala lapha, sebezinto zabo zonke sezingathi ngeza lapha, sebengathi bayavakatsha nxa besekhaya. Kodwa mina angivakatshe ekhaya, nxa ngisuka lapha ngiyazizwa legazi lami ukuthi ya sengisiya ekhaya.
Manje awukhanuki yini ukudla kwekhaya njengoba sesizwe abanye besithi ukudla kwemazweni kuthiyene lokwekhaya?
Lokho kuvele kaku akuphambanisi, ngavele ngiye ekhaya nje ngibuya ngithwele. Bengihambile nje kaze singo-August sile 40 years wedding anniversary ekhaya, ngibuye ngilayitshile lokho engizidlobo ekhaya zo August, September, ngifike kathesi. Lapho vele akumahluko omkhulu kakhulu.
Ikudla bani lokhu okuthwalayo ubuye lakho ukudle ngapha?
Uyazi kusuka yonke into, kusuka kumbe kusiwithi yamabhiskithi, impuphu, into zekhaya, imfushwa, izinto ezinjalo, xa kucawa ngibuya ngilayitshile.
Bona abantwana ke bayakudla yini khona?
Vele abezwa lokuthi ngizwa difference ba, ngoba mina nxa ngisidla ama-biscuits lana ama-mari ama-lemon cream, igazi lami liyezwa ukuthi ngidla i-biscuit. Manje bona ngithi badla kuyafanana.
Lo ngumnumzana Ralph Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Ongithi ngiyasikhenya ngiyasikhenya ngobulawa, ongithi ngiyamthanda ngiyamkhwa ubulawa.
umculo kaKelvin esithi yena uyaziqhenya ngobulawayo kontuthu. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhuhlane wesihudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare, njalo inkulungwane phose ezintathu zihlaselwe yilo umkhuhlane. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.